Naurirano pakati pehurumende nevemabhizimisi panyaya yekuwedzera mari yekubatsirikana kune vanotengesa kunze kwenyika kana kuti export incentive yasvika padano repamusoro-soro. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here sezvo nyaya yekushomeka kwemari yekunze iri kuramba ichikomba. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika iyi yapawo kuti gurukota rinoona nezvemaindastry vaMike Bima vazivise nhasi kuti hurumende ichange ichiongorora zvakasimba kuti mitengo haisi kuzowedzerwa pazvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, chingwa, gorosi, tsvigiri, huku, nyama, mukaka, sipo, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfela Njabangwe vatenda kuti vemakambani vatotanga kuendesa magwaro kuhurumende kuti vapihwe mari yekubatsirikana yakati wandei, kwete zvikamu zvishanu kubva muzana yavari kupihwa pari zvino.
Hongoma vemakambani vatanga kuendesa vamwewo vashoma vatotanga kutopiwa. Zvimwe makamba mahuru vakanga vakatoendesa vakatotanga kupiwa nekuti vanenge vachiexporta zvakawanda. Sazvo zvichienderana nekuti pauchaapplya kuti uwedzerwe, zvinotambirwa here kuti nyika ichawana benefit, ichawana zvaichawana kana pane wapihwa incentive yakawedzera.
VaJabangwe vati semaonero avo mari inopihwa vemabhizimisi nehurumende inobatsira zvikuru, uye vati izvo zvinoitwawo kune dzimwe nyika.
Izvi hazviitwe chete muno muZimbabwe, zvinoitwa kunyika dzakawanda dzakaita sana South Africa, dzakaita sana China. Avanopai vanoti maexport incentives, zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvikwanise kuti zvitengeswe zvakawanda pamune zvinenge zvibuda munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vati zvakanaka kuti vemabhizimisi vapihwe mari dzekubatsirikana, asi vati pane zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Saka tinenge tichingodzokora pamwe chete tichidzokora kumashure, hatisi kuenda mberi. Ende toramba tichingodaro, nhamo yedu ndeyekuti tiri kudya zvevana vanozovuya kumashure, ndo zvatiri kudya nguva ino. Ende tinongoti chero tadya isusu tikaguta, hazvinei nevachazouya kumashure. Uko kutadza kuronga ikonomi yedu kwatinenge taita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanotenderana nemaonero aya. Dr. Kanyenze vati hapanawo kujeka kuti mari yakambopihwa vemabhizimisi ava kutanga gore rakapera zvakaparurwa chirongwa ichi neRBZ yabatsira here. Vativo mari idzi dzinopawo kuti chikwereti chenyika chiwedzere zvakanyanya.
Ichikwereti kai, tamuri kuti zvakare hurumende ngaitore chimwe chikwereti, saka tine kutarisa bhanga kuti ringe richitora zvakare chimwe chikwereti chakati kurei chiri pamusoro kuti chironge hurongwa ihwohwo. Saka dambudziko ringori pondo rokuti ukatarisa kana pari zvino 200 yakazowedzerwa ne 300 500 miliyoni neexport incentive iyoyo iri pa5% haisati yabatsira kuti tiyatsoona kuti mari iya yakuwanikwa. Mari iri kutoshayikwa zvachose, saka hapana zvinonyatsobatika kuti mari iyi yakabuda pachirongwa cheexport chemabond notes yatibatsira kuti mari kushomeka kwayo kuenane.
RBZ inoti mari idzi dzinogona kuwedzerwa kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, zvichingoenderana nekuti munhu anenge achitengesa chii kunze.